A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 16th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the current situation in the country where the army early yesterday invaded the country's broadcasting station and later on announced they were in control. We want to find out from you how what happened is affecting women. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you're free to do so. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kohla olwesine yilo olwabo mama sidinga sidibaneni khona lapha emsakazweni wethu oye live talk owe studio 7 Washington DC. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Lenze like and join in the conversation and share labanye ukuze sibukele sibaneni.
If you're on the internet, you can also find us right there on the internet. Go to www.voazimbabwe.com. And if you're interested in reading in Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com. And you can watch us right now.
Anything I've seen before. It's calm, that is good, it's peaceful, it's quiet, but it's uncertain, you know, there's anxiety and I think even tension because there's a lot of worrying about, so what is it, what does it really mean? They've said that it's not military takeover, and then what is going to go on? How is it going to end? What are they really going to do? Almost like a simmering, smoldering, which is burning, but quietly, expectation for some clarification as to what it is the military is going to do and when and how. And also puzzlement of, you know, we've been seized with what the administration changes. So what will happen to the election? And because today, Zek is supposed to continue with the phase three of the registration blitz. In my scenario, which people came out and they ended on the 13th and moving to the, and even the people who still didn't have an appetite to register to vote, who get the information late or didn't dial it, who want to continue to register. So, you know, like their hands, like when they live. But the good thing is that calm is peaceful. And it's actually, and it's not, it's actually, there's almost like a frozen, almost relief, more or less, not happiness, but expectation of people really want to, so what's going to happen next? Because the sense that, look, this government must go, you know, like the rule of Robert Mugabe. From what I see, people are expecting to hear something definitive that, you know, he has gone whichever way and that is not going to be president again. That's the talk that I'm hearing in the constituency say. So, but then what and how and the need for peace and for resolution and the, you know, participation in the process by the citizens and wanting to know what their futures will be like, what Zimbabwe is going to be like next.
What about as parliamentarians? Has anything been said? Because we saw when the statement was said on ZBC, they said for Parliament to go ahead as normal. Has anything been said to you as parliamentarians?
Not really, but I myself passed by Parliament yesterday. I was going to appear in the Labour Court on behalf of a client of mine, and I passed near because it's close by. I saw something I haven't seen before, the Common Crew Avenue entrance of Parliament yesterday in the morning. I was waiting for a hearing at 9. That public entrance was planned shut. And, you know, because it's also opposite the Defence House. And at the side, the other block is the upper building. And so there's iron trucks and so on, tanks nearby. And then when I then left the Labour Court, instead of the police officers that usually occupy the Parliament car park that you pass by, it was occupied by soldiers. They were in charge. And I happened to bump into members of parliament who were clerks and they were outside. And so are you not working? What's going on? And they said they had, the army had gotten in there and, more or less like vetted them and so on. But clearly they were not, I wasn't able to tell whether it was still somewhere, but it was closed and shut down like the entrance. So I want to assume that there was nobody in there. And then I remember Portfolio Committee on Justice, Legal and Parliamentary Affairs scheduled to go for public hearing today, actually, on the insolvency bill and the electoral amendment bill. And yesterday, chairperson of the committee announced that the public hearing for those bills had been put on hold to further notice. So that's all that I've gotten to. I don't know what's happening and what's going to happen. I hope to know.
We're hearing there from Jessie Majome, the legislator for Harare West. She was just explaining to us the situation in Harare, PJ. But for those that are just joining us, today on the Women's Roundtable, we are looking at the current situation in the country where the army early yesterday invaded the country's broadcasting station. And we understand right now they have the president, Robert Mugabe, under lockdown. So we want to find out how this situation is affecting women. What are your views on the issue?
As you rightly said, Marv, President Robert Mugabe is currently being confined to his house by the army while negotiations are taking place. The South African government has sent in mediators to mediate with the assistance of Father Mukonori of the Roman Catholic Church. And there have been some photos and images that have been floating around on the social media, as well as in the Zimbabwe Herald.
Yes, PJ, the army has actually reassured and assured the public that the president is well and is being taken care of and that the action is not a coup, they say. Pictures surfaced early this afternoon or later on this afternoon in the state newspaper, The Herald, showing the president in the company of Army General Constantine Chiwenga and other ministers, as well as the mediators from South Africa. SADC is currently having a meeting in Botswana to discuss the Zimbabwean issue.
Yes, it's the Troika arm of the SADC, which deals with defense and peace. Earlier today, former Vice President Joyce Mujuru also called a press conference where she also discussed about the issue, as well as the MDCT President Morgan Tsvangirai also held a presser and called for Mugabe to step down.
Yes, the army has been using the state broadcaster to communicate with the public, and many are anxiously waiting to hear. They keep turning on. Even here, I know the people that are actually live streaming right here keep saying, tell us the latest, what is going on. But we will, you know, continue to update you on what the situation is like in Zimbabwe right now. But let's take a listen to one of the messages that was played earlier on by the army on the state broadcaster. We're still trying to get our things together, but PJ?
Yeah. Namhlanje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama sikhuluma ngodaba olusegudwini okwensuku ezimbili ezedluleyo kube lokho kungazwisiseki ukuthi umumo wezinto uhamba njani ngase Zimbabwe. Njalo kulabo abasilandelayo lizananzelela ukuthi okwensuku ezimbili ezedluleyo besisakaza ngihola ngihola sibuye sizolinika izindaba eziphathelane lokuthathwa kwentambo zokuqondiswa kwezinto kumbe umsebenzi wonke nje ngase Zimbabwe, ikakhulu emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kuZTV kumabonakude, lapho ke okuphume khona izolo emadabukakusa ongqongqotsha bebutho uGeneral Chiwenga, uConstantine Chiwenga, kodwa ke emelwe ngumsekeli wakhe uGeneral Sibusiso Moyo, lapha kade ecebisa khona esazisa umZulu umphakathi ukuthi hathi asithathanga ntambo zombuso, kodwa ke sithe silungisise izinto sibe seziwonakala. Ikanti ke abaningi bathi ukuwonakala kwezinto lapha kube kuyukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa ukuba ngumsekeli kamongameli okungabe kuyikho okuxoxoze kwabanga ukwadala ukufuthelana okukhona okwamanje okukade kusebandleni ele ZANU PF, lapho ke okubekulwisana khona kumbe okulwisana khona amaxhuku amabili akhokhelwa alamabizo athi Lacoste kumbe G40. Ele Lacoste la ngkhona elithi ngwenya yilo elika Mnumzana Emerson Mnangagwa. So uMnumzana Mnangagwa kukhanya ubevele elosekelo olukhulu lwalabo abalwa impi yenkululeko, njengoba yena engomunye wabalwa impi yenkululeko. Njalo sokubonakala ukuthi unkosikazi kumbe ngithi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe nguye akade vele esemele ukuthi abekwe igama lakhe laphana ukuthi athathe isikhundla kusona leso esesishiywe singela muntu uMnumzana Emerson Mnangagwa ngokuxotshwa kwakhe ebandleni kanye lakuhulumende. Ikho ke lamhlanje lokho esiqhubekela phambili sizwe ke sibone emifanekisweni ephume emakuphephandaba le The Herald eZimbabwe, lapho esibone khona imifanekiso okokuqala phakathi kwensuku ezimbili umongameli Robert Mugabe kodwa akachongo lutho, kodwa ke kukhanya kulokuxoxisana kulokukhulumisana kulomlamlankunzi izithunywa ezimbili ezisuke kwele South Africa ezithunywe umongameli Jacob Zuma ukuthi azohlanganisa amacele omabili abe lokufuthelana. Kodwa ke uzananzelela ukuthi abebutho lokho besithi hachi umongameli ugcinekile njalo ulondozelekile, akula muntu osimgcinile, akula lutho oluzakwenzakala kuye. Ikho ke abantu abanengade becabanga ukuthi enxenye kungagcina kulokuchitheka kwegazi, kodwa ke abekubutho kukhanya ngani ayisiyo injongo yabo leyo, bayazama ngazo zonke indlela ukuthi kungachitheki igazi. Wathi okwamanje silalele omunye owesifazane olwela amalungelo abesifazana akade ekhuluma laye ngakubonayo ukuthi kuyenzakala phakathi komumona lo ukuthi ilizwe seliphansi kobuqondisi kwabakubutho, ngoba kuthiwa lasendleleni lapha ama roadblocks amaningi akade khona akade imanwa ngamapolisa kade ngasi akasekho ngalezi nsuku, uzabona kunyakazela amasoja zonke indawo. Igcekeni lendizamchina esilindweni sendizamchina ese Harare International Airport kumbe njalo Robert Mugabe International Airport kuthana nakulamasoja njalo abangenayo labaphumayo khona lapho kumele babe lezithuba. Njalo i-roadblock eduzane legceke lendizamchina khona lapho lalo lila masocha akhona khona lapho, hatshi amapolisa akade sedinga ukufumbathiswa. Ungananzelela le nkulumo ezikhulunywayo phakathi kwezinkundla zokukhulumisana zokuzilibazisa kubo Twitter, kubo Facebook, uzananzelela ukuthi abantu abaningi bayajabula besithi ha amapolisa akade sesithwale senzima awaseko kuma-roadblocks. Wathi sizwe omunye olwela amalungelo abesifazana oyenhlanganiso ye Women in Leadership and Development World unkosazana Samu Khumalo.
I don't think so. Women have always been marginalized by the ruling parties since 1980. So I don't see anything changing now simply because the current president has to go. And the president has to come in. Patriarchy has always been a principle within ZANU-PF. I don't see anything changing at all.
But some might say that this military has taken a stance or taken a step towards removing the current government. That might give relief to not only women in Zimbabwe, but the whole of Zimbabwe. Your thoughts?
The challenge that I have with this whole is the process. Yes, we're looking forward to leadership renewal. And that leadership renewal must take cognizance of the process. How we get there is more critical than the end result. And also, we do not want to set precedents where we are saying that if you are not interested in a president, then the military comes in and then they are able to put and remove leaders. We do not want that culture inculcated in our country. And as women, we are always marginalized. And I think that in this, again, we are also going to be spectators as the process goes on. And even those women that may participate in this process, I think they will be just rather standing in office. I don't think there is genuineness in including and involving women in political leadership in Zimbabwe. Until that culture has changed and we have a new culture of doing things and of inclusiveness, and see women being part of this process.
That was Ms. Amu Khumalo, mm-hmm. of the organization that stands for Women's Rights, Women in Leadership and Development, or WLD. Bengikhulumela ngesiNdebele kodwa ke ngithe sengithatha ke sengitatazela sengisiza lapha e-studio Marvelous enxenye ngithethe esiNgisi
ngaiNdebele tabatanzwa PJ tabatanzwa zvavanga vari kutaura aiwa kunewo vachangopinda muchirongwa chedu nhasi pachirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa zviri kuita munyika zviri kuitika munyika umo takaona mazuva apfuura vechiuto vachitora ivo vachienda ivo kunepfenyuro yeZBC uyezve tikaona vachitaura vari ikoko kuti aiwa vachange vachimboita hurukuro dzekuti zvinhu zvigadzikane munyika pari zvino tiri kunzwa kuti mutungamiri wenyika vari muhurukuro neivava vechiuto uyezve pane nhumwa dzakabva kuSouth Africa naFather Mukori veRoman Catholic Mukonori veRoman Catholic Church vari mozve muhurukuro idzodzo saka tuda kuona kuti pane chichabuda here nekuti vazhinji vakatarisira kwatiri PJ kuti vanzwe kuti zvii zviri kuitika nhasi taona amai Joyce Mujuru vaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika vachiva ivo nepress conference uyezve vatsvangirai vawanikawo vane press conference yavo vachizeya zviri kuitika munyika izvi asi pari zvino regai timboenda kune mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa timbonzwa zviri kuitika pamusoro penyaya iyoyi
vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare amai Mujuru varamba kutaura zvavanofunga pamusoro pezvakaitwa nemauto asi vakati veruzhinji vari kutarisira kuti pamedzisiro yezviri kuitika munyika munhu achatungamirira anofanirwa kupiwa masimba kuburikidza nekuiswa pachigaro neveruzhinji
nyangwe chine chii zvazvo zvikaitika vanhu vari kutarisira kuti munhu ngaavepo nenzira yekuvhota murunyararo asingatye asingatyisidzirwe nokuti vanhu vakatambura vakawanda hatingataure kutambura kwaiye zvino chete tingade kutambura kwemakore akawandisisa ane vakapera vakaenda nevachiripo vamwe nhasi
amai Mujuru vati zvizvarwa zvese zvezimbabwe zvinofanirwa kupiwa mukana wokunonyoresa kuvhota pasina kushungurudzwa kana kubvunzwa mibvunzo nhando
ngativeika nenzira yekuti munhu wese ari kugona kuenda kunonyoresa manyoresero iwayo ngaive akatsarukana negwara kwaro kwete zvimwe zvatiri kunzwa izvo zvekuti waenda kunonyoresa unobvunzwa wonzinyi woshungurudzwa kwacho kuri kufanirwa kunonyoreswa zvekunonyoresa zvacho zvinononoka kusvitswa mombonzi zvinotangwa nezuva rakati zvorega futi kutanga mozonzi zvichapera nezuva rakati ko mambodii kutanga nezuva rakakodzera mambopa here tsananguro dzidziso yekuti vanhu vakwanise hazvii zvekuvanza vanza izvi upenyu hwevanhu zvakafirwa nevanhu izvi zvakatamburirwa nevanhu vakarasikirwa neupfumi hwavo mukurwisa rusununguko rwenyika inoi zvina basa kuti wanga uri mutema kana muchena kana wanga uchibva dunhu ripi kana unotaura mutauro upi vanhu muzimbabwe vakatambura kuti nhasi tigone kutaura zvatiri kuita izvi vanamai Mujuru
amai Mujuru vakurudzirwa kubatana kwemapato yese vedzisvondo vashandi vadzidzi neveruzhinji kuti kuitwe hurukuro yekuti zimbabwe yofambira mberi sei amai Mujuru vaudzawo vatori venhau kuti kubva mauto zvaatanga kutonga munyika nechipiri havana ruzivo kuti chii chiri kuitika kunyange hazvo kuri kutaurwa kuti kungangoita hurumende yomubatanidzwa ingangosanganisira ivo vati hapana akambotaura navo nezvenyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
tiri kunzwapo kubva kune mutori wedu wenhau asi regai tiendezve kuna amai Mujuru tichiona zvavange vari kutaura papress conference yavaita nhasi muHarare
as the nominated presidential candidate of people Zimbabwe should be a land of equal opportunities for all who call it home, not for few selected individuals or a group. There is no doubt that we are in need of transitional arrangement that should attend to key issues of economic recovery and electoral reform processes.
Tiri kunzwa apo kubva kuna amai Mujuru vaimbova ivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Regai timbochingamidza vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona, vari ku live streama nesu. Tina Dulip DZ Masara anzi he Jehovah vanopindira vanhu vavo. Thank you Lord. David Matiza anzi ko amai varipi, vari kubvunza kuti amai Mugabe varipi, tiri kungoona mifananikiso ya baba Mugabe vachiita ivo nhaurwa vari ku State House asi hapana amai vataona. Thomas Dende ari kuti paka ipa. Simon Mabasa ari kuti Sadak is the one that did bad for Zimbabwe. I don't trust them at all. The Sadak as mediators, Mugabe, with Sadak as mediators, Mugabe will remain in power. Marceline Chachocha ari kuti live from Cape Town, Mugabe must go, please. Tine Mugida ari kuti ko kudzi, how far? Ndofunga wari kubvunza kuti ko vachipanga vatambenge tanzwa ivo vachitaura vari ku ZBC nhasi kuti haufana vachipanga. Fungai chidoko ari kuti tired, please bring Grace pano or else go and take answer. Tinenge taneta nhau dzacho dzinenge dziri kuwandisa, hunzai amai Mugabe pano. Ndozvo kutaurawo fungai chidoko. Thomas Matangira anzi Sadak is just like the AU. They are completely not useful organization and their annual meetings are just jamborees of eating pancakes and squandering taxpayers' money. Mwah. Mukoma vatsamwa vapije mukoma temu Thomas vatsamwa anzi Sadaki ndeye kungodya zvayo mari vanhu vachinwa tsvutugadzike. Tungamirai Joseph Masiana ari kuti we want please tigirewo dzimwe nhau. VOA please ndapota hunzai nhau. Lydia Tsuro anzi Sadaki yatanga. Yakanga iripi nguva yese nyika yedu ichitsva. Pakadai ngavabve tione isusu zvokuita tiri tega. Saka vanhu vari kuti vari divided kuti poitwa sei. Calverwell Muzvondi ari kuti haiwa isusu takakuwara kunoku. Philip tichaona Muremo Shamba ari kuti generals must not listen to Sadak. Ari kutaura vachiwenga nevamwe vavo vechiuto. That organization is not useful. It's killing our country. And go forward, Mr. General. We are behind you. It's so much. We are tired with these heartless people. Sort them out. I salute you. Koya je benevolence nyati ari kuti tapinda wo Ronica McPhee anzi we don't need Sadak. Saka vazhinji vari pano vari kuti Sadak aiwa atisi kunyatsofara nayo. Benevolence nyati ari kuti live from Jerusalem tinokuchingamidza I Simon Mabasa anzi as long as Sadak is mediating nothing will come out of this positive. They will make sure that Mugabe is in power. We want change, not Sadak. Saka pana pa Sadak ndo iri kunyanyotaurwa PJ. Fungai mawarunga ari kuti I mean really even if it is well in our country who in their right mind will be working at the age of 93. Saka ari kuti kunyangwe zvinhu dai zvazvakanaka dai baba Mugabe vaenda pai pamulandigere. Tony Sneo ari kuti ari kurambawo zvekutaura vamwe. Prince in Love once watching from heaven and this kuzoti vari kuti heaven kudenga here kana kuti kupi handizi asi ndokuchingamidza imukomatonisi. Prosper chatakudzwa chipukaro
chipezve
panzvimbo handizive picha nekuti zvinonakidzira live feed ndezvekuti munhu anonyora zvaanoda. Saka tinokutendai vanenge vanyorawo zvavari kuda uyezve kunge muri pano. Theodora Nyerere vari kuti vari pano. Thepethi Zulu apo ndofunga ndakanganisa kutaura sarenyu sori kana ndakanganisa. Muri pano Benevolence Nyati vari pano. Tonsiri vari pano. Simon Mabasa vatsvangirai hanzi varwara chaizvo uye vapera dai vapawo vachamisa kana kuti vakupe. Ndokutaurawo kuri kuita mukoma Simon Mabasa vari pana. Pandofunga vari kutaura mushure mekunge vaona mapicture epress conference yaitwa nhasi. Lloyd Munamo muchumwe ari kuti but mai Mujuru munondigumbura. Arikuti ya gumburwa na mai mjuru. Stella Gideon Muchemwa. Sisi Stella tichaiza kukufonira ima tipa namba zenyu panapa. Kuti mupinde mchirongwa ni kuti tangata taura kuti tichange tiri kukufonirai pachirongwa. Lilian Suwedi alikuti tiripano benevolence. Anzi tiripo ana gonzo. Anzi why speak now after being chased from the party? Ndofunga warukuta ora amai ningikiri amai mjuru. Tendai mafongeri charuka anzi amai mjuru gavanyarari. Anisi kuzoti warukuti tine munerari.
Ye, so kulo mtu omshlo nichwa esla ye. Kungwene siya kwa mogela.
Yebo.
Kunjani ma?
Hayi ngiyaphila linjani?
Eh, wena ungaphi ke ko eZimbabwe kumbe eBotswana kumbe Africa? Ye, uyaluzwa udaba uluse kudini? Nkosazana.
Yeah, ngiyaphila. Ma?
Ngithi uyaluzwa udaba uluse kudini, wena ubona njani? Umbuso lo oebutho ungasinceda yini thina njengabo mama kumbe njengelizwe?
Hayi umbuso webutho angithi phela lanxoxa ungasinceda umthetho wesadeki ngapha bathi kawumelanga ukuthi ibutho libuse. So khona kade bekuchila ukuthi sizakhetha ozabe zambili okwesikhathana yikho ku-right. Bengisala leli news nje kathesi indaba ebekade ikhulunywa yesadeki. Angizwanga lutho mina nizokuphela bekhuluma ukuthi akumelanga umbuso uhluthume. Nxa kuzuthi kuthiwa kuthunyelwe abanye ukuthi bekhangela ngale bathunywe uJacob Zuma. Ukuyakhangela ukuthi isimo sinjani lokuyatyela abebutho ngalo ukuthi bengahluthuma umbuso. So lo bebalinyuzi wasebuza lo bebika ukuthi bengayala-ke ukulandela khonokho okuthiwe wathi hayi bengayala kuzabizwa futhi enye i-meeting sokuthatha isinomo sokuthi kuyenziwe njani njengoba babe sebeyalile. Kodwa abakwazi ukuthi kutho ukuthi into ezathatha isikhathi basayikhangela bathe basakhangela isimo ukuthi kuhamba njani. Sili lathi sisakhuleka ukuthi hhayi ukhulu nje wakukhanya ngani uyalela abamncenge sibili bamkhuphe bengambulala abazabe sebedakwa kunzima abamncenge bamkhuphe vele kaphume.
Nxa usizo abasekhaya bona bathi umumo ume njani kulokufuthelana na okokuthi kungaqhamuka udlakela loba ukulwisana komdeni?
Hayi koBulawayo ngiyakhuluma laba koBulawayo. Hayi koBulawayo bathi akula lutho udlakela lungaqhamuka kuphela njengoba belokhu besithi ukhulu uyala. So engayala phela ngabantwana labana amasotha ngale sengingabe lokhu eyalele vele esegugile bagcina begcina bemcabangele ingqondo yokuthi ngcono simbulale umdala lo oyazenzi bengambulala yikho lapho sokungaqhamuka khona udlayeke mina nje angikwazi ukuthi uNkulunkulu engangena njabe enhliziyweni zabo ukuthi bengamhluphi bengamthayi bamcele kuphethe ukhulu uyekele kuzazayekele kuphela yedwa.
Ubona ngani angasuka khona lapho lo mkakelo ongafuni ukusuka embusweni?
Hayi mngakanti kakho vele ukhanya ngani usagola amacimbi ngale namibhi uhlwabaleka yeyedoseleyo ngale abantu abamncenge bengamjayi ngoba bengaqalisa ukuvusa udlakela into yabona amazwe la angomakhelwane la sebekhangelele babekile ihlo vele badinga ukuthi kube le something e-wrong ezayenziwa ngamasotsha ukwenzela ukuthi kusasa kuthiwe amasotsha eZimbabwe aphambani. Bengikhangele ku-Facebook page yalapha enye eBotswana abatwana bayasapota kakhulu bathone vele becomplaini imini yonke ukuthi no isadeki kudala yabizwa ukuthi iyehlaziye ixazulula udaba lweZimbabwe yayekela please siyacela lime kancane abantwana labana bezama ukuzikhulula ebunzimeni kudala besafa besenzimeni embusweni kafaro so yekelani nabanye abantwana bekhululeke. So bayabona labo khona ngale sadeki ukuthi khona ngale meeting babonile labo ukuthi abala support abantu be-Africa lela phetuzo ngomakhelwane bayala bathi no yekelani nabanye abantwana bekhululeke 37 years bedonsa nzima sade kade uhlezi ngaphi iminyaka yonke le ungayingeni indaba eZimbabwe namhlanje sokukhutha umgari sokutshintsha sokugodola sokunjaninjani no yekelani nabanye abantwana. So lapha bona badinga ukuthi kuze kube le something embi ezenziwa ngamasotha khona bezangena. So amasotha akangalwisi umgabe kabamyekele bamtshele ukuthi khulu uyekela banganika ichance yokukhuluma labantu kuzazabhokakala yekela anti vele semdala musuzadinga ibutho ngalale bamyekele.
Abamba kwanapa ecingweni mamdluli.
PJ tine mumwe mutereri wedu anga anyora pa Facebook page ndati nini kana muda upinda pachirongwa chemadzimai vaimanyora kuti hashtag madzimai vabva vadaro. Sisi Olivia Mazaiwana tokuchingamidzai pachirongwa.
Adi kumadzimai kwese kwese kwa muri nemimuri pa chirongwa.
Aiwa tiri nani sereke ndetafara kuti mabva mapinda nekuti shuwa tatinyorai kuti hashtag madzimai mva madaro saka tinotsena.
Ndanga ndakatotarisa pa live feed yenyu ndanga ndatopinda kudhara pa.
Majanya here pakanzi she.
Zvirikuitika kumba hazvisi kutifadza.
Mhm, taura yenyu tinzwi.
Hazvisi kunakidza. Especially ezvinezvi nyaya yeSADC yada kupindira panyaya dzekuZimbabwe. Hazvisi kutomboita zvachose. SADC must just stay away. Dai vaida kupindira mazuva yesa vaka like tichidzokera kumashure 2008. MDC yakawina. SADC ikasapota kuti Mugabe yes vakazviziya kuti aruza but vakasarudza kumuti apinde futi back pachigaro. Ndopa angadai akabva aenda ipapo. Saka ezvinezvi zvaita sei nao Mugabe akuda kubviswa. Ivo vakutanga kumhanya kuti no hazvisi kuita nekuti is legitimate. Ipapo pacho paakanga abviswa pachigaro akanga achiri legitimate here ipapo. Anga asisiri because vanhu vanga vasina kumusarudza. Izvi zvinorwadza kuti tiri kutambudzika like inini ndiri ku South Africa vana vari ku Zimbabwe zvino hazvisi kuita handikwanise kugara nemhuri yangu tiri kugara musango tichidini dai zvinhu zvanga zvakanaka from that time tingadai tiri kokumba tine vana vedu saka inini semudzimai hazvisi kundiitira zviri ku situation iri ku Zimbabwe
dai saka ndombokubatai muromo ipapo
Mugabe vaita step down.
Imimi shuro yenyu ndeyei semadzimai tirikuona muri kuti muri ku South Africa nekuti hapa nhasi tati toda kumbopa mukana kumadzimai ndo vatoda kutaura navo panapa shuviro yenyu ndeyei.
Shuviro yangu ndeyekuti dai takwanisa kudzokera kumba. Ainda hatikwanise kudzokera kumba nesituation iri kwezvinezvi tinonofane nzara. Like inini chakazondiita kuti ndiuye kuno ku South Africa ndakanga ndichiita business rangu ndiri ku Zimbabwe muramba tsvina ukauya ukasikuparadza zvese zvakazviripo ihurumende yava Mugabe futi yakatiparadzira zvatakanga tichizama kubatanidza kuti tirarame nevana kusvika tatiza tauya kuno ku South Africa saka shuviro yangu ndeyekuti dai Mugabe vabviswa zvachose vabva pachigaro toona the next thing maybe taidzokera futi kumba zvino zvoita zviri nani because ezvinezvi pa 37 years dzese dzavagara vari pachigaro hapana chava chakwanisa kugadzirisa ende nenyaya yekuti masoja vari kuda kuti ava Emerson Mnangagwa vapinde futi pachigaro hapana chava chagadzirisa chavakatadza kugadzirisa vachiripo pamwe chete navamugabi vangori same saka dai zvanga zvichibvira vanhu vava vese vabva takwanisa isusu semadzimai takwanisa kunoshanda tiri kokumba zvisina kumbonyekedzwa zvisina kumanikidzwa nekudzvanyirirwa kwatinoitwa you haukwanise kutaura like kuonererwa kwandiri kuita ndichitaura ndiri pano kudai ndiri kuZimbabwe vakandinhonga musoro wachekwa ndatodimburwa muromo ndinorohwa zvekuti vana vakatarisa vanonzwa tsitsi asi kuti ndotoonererwa ndiri kure kudai so ndichitaura kuti vamugabe ngavabve
saka muri semadzimai imomo muSouth Africa muri kumbogara pasi here muchikurukura shure meku zvataona zvichiitika munyika izvi.
Yeah, kungosangana tumagrupu imomo mema WhatsApp vanhu vachingokurukura nenyaya yemashandira atinoita masikati neusiku uchitsvaga kubatanidza nguva yekuti mugoti asi kana ngatigarei pasi round table panapa patimbokurukura aiwa kutongotaura nemafoni izvozvi mameseji anenge achingomhanya achienda pano nekokoko tichikurukura kuti so what's the way forward asi kana todi kuti tirarame ndine vamwe vanguo vandinawo vamadzimai vamwe vandino wirirana nawo vatinombobatsirana maideas kuti what can we do asi kana toshanda zvipi kuti tibatanidze zvii zviri kuitika totengesei kuti tiwane zvekutengesa saka shuviro yangu ndeyekuti semadzimai whether tiri kusouth africa whether tiri kuamerica whether uri kuzimbabwe tikabatana semadzimai tichibatsirana kupanana ma ideas ekuti tobata chii kuti tione kuraramisa vana. I think that's the best thing we can do. Tichibatsirana semadzimai.
Aiwa, tinotenda.
Ma round table iwaya akadai fanika munoita aya. Then vanhu vopanana ma ideas ekuti toraramisa sei mhuri, ma business ideas. Ende nenyaya yekuti vakadzi tisaitirane jealous as vakadzi. Ngatisaitira negodo rekuti iwewe uro kublawayo, iwe uro, saka handikwanise kubatsirana newe. As vakadzi vekuZimbabwe, ngatibatane tiri pamwe chete. Kana izvo zvepolitics izvozvi, ngatisapotani as women kuti tisimudzirane.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mai Mazaiwana. Uyezve pese pamunoda kupinda pachirongwa, ibvai mangoti hashtag madzimai. Uyezve dzvanyai pakanzi share kuti tione takawanda.
Aha, alright, asikana ndamaita basa nekundifonera kutadza kutaura chaizvo chaizvo zviri pamoyo neshungu dzinenge dziri pamoyo hasha chaidzo chaidzo dzekuda ku like shed tears ozongozvibata kuti handiri mukadzi mukuru pane vakawanda regai ndingozvibata but zviri kurwadza hazvisi kunakidza zviri kuitika kumba kwedu.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Asikana, muvewo nezuva rakanaka mazviita.
Okay, bye bye.
Ngingakathathi umlalelo olandelayo othi ngibale isilabo lapha kukhanya namhlanje kuyanyakazela lapha ku-VOA Ndebele ekhasini lethu le-Facebook. Kulothabani Ngwenya uthi ngibukele ngisegoli msakazi. UJemi Mamate uthi is watching. Unkosinathi Malaza ngiseDubai. USharon Kethiwe Ngwenya is watching. UPride Maphosa Dubai. Samuke Mthombeni South Africa, hi Pride. Thabani Ndlovu ngikuthangise Haveron. Pride Maphosa uthi Samu unjani mngane. Sebeze bebingelela nakhona lapha. Kungasenani Timan Moyo watching from Oxford UK. Themba Nyadzisai Mpofu seJozi. Samuke Mthombeni njalo, good Pride, thanks mngane hawo. Kati selikhulumbisa nakhona lapha. Mkondisi Mdlongwa watching from Randburg South Africa. Vusani Mbuso Ntini is watching. Naza Ab Mozebra watching from Leicester. Faith Chauke watching from Boksburg, Johannesburg. Lot Lupahla Lupahla, Joburg, Beria. Ncube Gilbert watching from Dubai. Thabani Ngwenya wazo wafaka le nombolo zakhe zething South Africa. Call me msakazi, sizazama. Chris Gandhi Bekezela Matumafuzwayo is watching. Thabani Ngwenya kuthiwa kuyajabulisa lokhu okwenziwe libutho laseZimbabwe. Philip Svanda is watching. Eric Mhlanga is watching. Shepherd Maxen Maxen Sataki ngaive. Inyaya dzedu dzemumba medu idzi. Izvi vamugabe nga hanzi ngavabve vachembera tanzwa nenhamo. Jane Mkandi is watching. Thabani Ngwenya Thabani Ngwenya ukuthele lamhlanje marvelous. Lokho kwenzakalayo eZimbabwe kuyazijabulisa impela, ibutho lenze into enhle. Mhlonipheni Khola Mhloza Moyo, Mandla Mkhwananzi, Maichenai is watching, Ati Malang Jibi, Mhlonipheni Kholeni Mhloza Moyo, Chucks Chakaza, Prosper Machisa Mlilo watching from Zim, I'm watching from Messina, Ena Mabaleka Sibanda watching, yay! Liqhubekele phambili lokho elisenze watching, lilike njalo kanye lokushare labangani benyu la kuma groups amanye elilawo ukwenzela ukuthi silalele silandele sibanengi iVOA Indebele. Wathi ke ntatheke umlaleli okhona ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Hayi, mphilile sibili.
Mina nginguHilda Nkomo, ngikhuluma ngingapha e-UK, eLondon.
ELondon.
Yes.
Kunjani kona ngapho?
Kakhulu. Hayi, sina siphilile njalo sijabulile, siyathokoza.
Lithokoziswe yini?
Lawa maqhawe. Asevele kukhulu. Okweminyaka yona leyi engabalekiyo. Umuntu elokhu ebusa esincindezela abantu betshaywa bebulawa songazathi ilizwe kade lingelabantu. Kodwa kathesi ke sesipholisa ukuthi laya kakuze, ngoba kathesi kungcono uku-house arrest, kungcono kuye ngoba bamkhangela, bamtshaya, bamhlukuluzi, bafuna nje ukuthi aqondise izinto njengendoda endala ukuthi kuche kukhanya ukuthi weshulekile weshulekile ubaba lo ngoba ngifundula ukuthi kade sikusukusela ilizwe lithathwa kuze kube namhlanje akulantoni osebenzayo akulabani lamawa kuthiwa umfazi nguye omthovayo kodwa yena kwayiyindoda yokuthi akwanise ukuzimela phela noma umama engumuntu ongakhiyo laye kwayele ndlela yokuthi no mina ngingubaba welizwe lokho hayi sokuthi manje kodwa laye wekwenza sefuna ukusiqasha ngomunwe ikusiqasha ngomunwe lokho
ye
kodwa kathesi sina sithi lokho kwenziwe ngamaqhawe ethu siyathokoza ngoba baphakathi komthetho njalo bazithulele abachayi muntu njengalokho kade kusenziwa nge-ZRP ukuthi abantu kade bechaya ubona umuntu kuligasi ubuso bungakhanyi kusiwa la marali wona lawo ukuvela ukhulume nje islide mistake yokuthi ukhulume enye into suchayo walimala ukwenziwa kafirambeni
Hayi thukuthele sibili inkosikazi sesiphonga ukukhulekela ukuthi kuzahamba kuhle akusoze kube lokuthitheka kwegazi
siyakhuleka sasivele sikhuleka kodwa okwakathesi umlimi ufuna ukukhulula esikhathi sesizwile sezwile ukukhala kwethu ukusukisela nini kathesi abantu kumele baye emasimini bayelima abalanhlanyelo abalamali abantu bayasuffa basithi imali ezinjini ama-10 million Ngicela ukuthi uthombe utholakale le nkalakatha zemali ezesabekayo kodwa ibhenki 00
hayi sibongele kakhulu nkomo mankomo
uthi ukuthi thina siyathokoza njala sisho ukuthi imbi kayilwiwe mina ngikhule ngesikhathi sempi sanindezela sa-abuse angifuni ukuthi ngikuhlakaze kodwa kubuhlungu kimi engakubona le zinto engazenziwayo namhla kuvi ukuthi babesebesithi saleli ilizwe akunamuntu wayengasapoti ilizwe ukuthi ube lisotsha babefuna ukuphekela besidla bekuhamba besenza konke ababekwenza babezuza isupport from each and everyone from that country kodwa kathesi sebefuna ukuthi bona bazimangalise ukuthi wayizanu izanu yalwa izipra fort yalwa babe vele besenza into one umuntu kuphela engangimesaluthi ukuthi wafelani George umqabu kunkomo wayevele leqiniso engafuni umuntu omunye umuntu
ungathini ungowakonkomo hayi kodwa sibongile kakhulu
ngithethe konkomo
nkosi ulikhosikazi lakonkomo
kodwa kathesi nginje asisho ukuthi kumbe njani sasithabele ukuthi ilizwe lithathwe kodwa lihambe ngendlela eyiyo ngitshela ukuthi kathesi ngilo mntwana oqedileyo i-teaching kubahlezi kuthiwa ku-waiting list ufinishe i-nursing uku-waiting list when are you going to practice ungahlala ekhaya ungayenzile ukuthi ufina ukhohlwa vele ucine vele ikhanda lingasasebenzi like linjele bakithi kodwa ilizwe lithathwa kwakuma-temporal teachers getting opportunity
wothi sinike ithuba kwabanye nkosikazi nkomo kodwa sibongile kakhulu ukuthukuthele hayi sibongile kakhulu lathi kulungile umamdluli lapha sefuna ukuhamba angatsho ilizwi lakhe lokugcina mavela singakakuphili kuyo mamdluli ntshono elakho elokugcina singakakulirelease uhambe
elami elokugcina yikuthi singomama asibe nemthandazweni ngoba yeyi abantu abangamadoda inhliziyo zabo ziyaphangisa ukudinwa uyabona bese begcina besithi hhayi okuvukayo kakuvuke so thina singomama asithandazeni kakhulu ukuthi abantwana labana njengoba baphikisa ethi yena kayindawo kabambulale uyabona ukuthi uthi vele umuntu ezondile ubususithi mbulala umlomo nje lo wokuqala umuntu ukuthi akubulale kusasa khube sokusiba kubi and bengambulala asoze befe bodwa kuyagcina sokusifa labantu abangalacala njalo lawo amasosha siwafisele ukufa siwafisele impilo ende ngoba umsebenzi awenzile omkhulu so bomama asibambeni umthandazo kakhulu ngelizwe lethu ngoba athesike phela amehlo wonke asekhangele eZimbabwe kodwa izolo sidubeka amehlo wonke bekhangele eceleni abantwana bethu behamba lo Limpopo egcwele izulu liyenza kathesi abantwana bayahamba lo Limpopo egcwele bayaphenduka futhi bahle kuzo betha amaZimbabwe akulanto abangayesabiyo bachapha ngitsho Limpopo egcwele akula muntu ongayesaba amanzi igama lelo libuhlungu kakhulu ukuthi ukuyethwa wena kawuyesabi kathesi ngoba sesikhipha umgabe sebeqalisa ukubona ukuthi siyesaba no asithandaze nini bo mama ilizwe lethu liye phambili umgabe kahambi usihluphile usikulalela izihlobo eziningi kakhulu abantwana bafile abanye abantu lakathi sabakwazi abantu babobanga bo mama asikhumbule nini umkhelo omunye lomunye mama wakho wathwala umntwana wahlelelwa mhlane belethwa umfulalwana wathatha abantwana abaningi kakhulu abavele ezimbabwe umgabe ulwe impi yemfihlo kakhulu labantu impi ebuhlungu kakhulu so asithandaze nini umgabe kahambi uzuma yena hayi please xa kulomuntu ozwayo oseduze ongayamtshela siyamcela ake abeke unyawo lwakhe eceleni kwezimbabwe uza sizaphela simbize next time sesisephathini
hayi kulungile sihambongile kakhulu mamanyathi mamdluli
bonile la
usiphathisa uhlelo all those you could tell the passion and the emotions that were going through them. Mm-hmm. Mrs. Nkomo was calling from the UK and she was saying she's happy of what because of what's happening back in Zimbabwe.
Mm-hmm.
Even though the process hasn't gone through, but as far as she's concerned, she's happy that it's long last. And then Mom Dluli was saying we need to pray even more so that it doesn't get bloody.
Yes, I'd also like to go back to the people that are actually live streaming with us. Sisi Stella Gideon Muchemwa vari ku UK taiona message yenyu manyora kuti hashtag madzimai tinokutenda faith muta imi vanyora ipapo kuti ndifonerei patience walker thank you for writing in we will call you sehlule ndowo ati futi ndifonerei tichafona toverenga kubva kuna mukoma Simon Mabaso vari kuti the Zim News is in papers in South Africa, Kenya and other African countries. Sadak, please leave us alone, we want to solve our problems. Tega gahonga hundo ameno vanyoro hanzi Viva Chiwenga from Vinduk. Innocent Magebo aruti nasi anzi nasi murukuti pakurireiko VOA aiwa nasi kutaura nenyaya iri kuitika munyika kuti iriku madzimai vari kuibata sei simba rashenya washa anzi watching from northwest andizoti ku northwest ndekupi ku PJ Charles Ncube anzi umugabe ameno zvavanyora ipapapa vari kutaurawo zvekuti watching from Johannesburg ndi Innocent Show uyu Bishop J John Gwiriri vari kuti pakaipa zvikufunga pakaipa zviri kufunga vanhu handizvo. Bishop Dema mataura kuti ndezvipi zviripo kana muri kuziva nokuti ndoziva kuti vamwe mabishop seavo veAnglican Church varimo munaurwana kana murimo munaurwana idzi ibvai matitaurira tibva takubatai motibatisa kuti zviri kufunga vanhu zvamuri kuti handizvo ndezvipi mutionese. Nicholas Mambo ari kuti mugabe ma step down so that we can visit our neighbors Zimbabwe ndofunga vari out of Zimbabwe. Hanzi pakaipa hanzi ndichangouya pano zviri sei sei saka kutaurawo kuri kuita vamwe uko PJ vazhinji vari kutaura ivo kuti vari kufadzwa nezviri kuitika asi ticharamba tichingokupai zviri kubuda kumusha uko pari zvino tiri kunzwa kuti pane nhaurirano dziri kuitwa pane nhumwa dzakabva kusouth Africa uyezve nechechi yeRoman Catholic varimo munaurwana idzodzo vari kukurukura navachiwenga nevamwewo vechiuto ndo zvatange tichikupai. Over to you PJ.
Yeah, watching ivalela vensenge kutwa musamalunga lunga watching in Botswana ibuto kaliye pambili utabane ndlovu kuti sikathele ngaleli kehla kunini sure upretty Ncube uti watching urusere farai watching from Botswana kanye Brian Tabete where is Mnangagwa kutwa we need answers. Abanengi vele bakhanya bethakazelela sibili ukuthi ibutho lithethe njalo bathukuthele ukuthi kungaza ke uzuma khanya ngani ngabamthakazelele. It looks like they are saying SADC stay out of Zimbabwe's process. They are even saying Zuma stay out of it as well. We'll sort it out ourselves. Mm-hmm. I don't know how, but a lot of people they don't seem to like the fact that Zuma is coming to intervene.
I think really, PJ, all eyes are on Zimbabwe at the moment. Ndirikuona vazhinji vari kunyora apa kuti kuSouth Africa kwavari vari kuti news dzese ukangobatisa kudai vari kutaura nezveZimbabwe uyezve vari kuti saka titibatisei kuti chii chaizvo chiri kuitika. PJ, iwewe neni tese takangu garo tuda kuziva kuti chii chiri kuitika ikoko kumusangano watiri kunzwa kuti uri kuitwa kumba kwava Mugabe tiri kunzwa kuti pane nhumwa dzakatumwa uyezve pari zvino vari kutaura ne ivava vechiuto na baba ndiwo kunyatsostara father vanonzi fathani
father Mukonore
ehe ve Roman Catholic varipo vachiedza kuyananisa vanhu saka ndo zvatiri kutarisa kuti pamwe tichaona white smoke iya inowanzo buda kana pachinge
pachigadzwa papa we Roman Catholic.
Ndiri kunzwa kuti Sister Gideon Muchemwa noti ndo vamwe vanyora vaye kuti hashtag madzimai vapa nhare. Makadi Sister.
Ndiripo hangu makadi zvenyu ndisi Marvelous.
Ehe ndisi Marvelous. Ah tinokuchingamidza ipachirongwa.
Makadi.
Aiwa tiri wadi.
Tinotenda chose mufungeni zvamuri kutiitira izvi muchitipa mafeedback ari kutipa kumba.
Aha.
Tinotenda chose kutiitira zvakanaka mufungeni.
Aiwa nesuwo tinotenda. Imi pane zvamungada here kutaura semadzimai muri kuona sei zviri kuitika izvi?
Zviri kuitika kumba izvi zvinoti kusuisa, zvoti kufu. Zvoti kufadza, zvoti kusimisa zvakare, zvoti unobva washaya kuti apa unenge uri kure unobva washaya kuti ndoita zvekuita seiko. Seti madzimai so vakomana kadai Mwari vangu otiitirawo nyasha mufunge mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nekuti ai chinhu chinokosha zvikuru. I know kuti Grace Mugabe ano abusa zita rekuti humai rekuti mai ari kuabusa humai hwedu nekuti munhu womudzimai ane tsitsi munhu womudzimai haaite sezvinoita mai vaya vaya zvavakaita zvavanoita mukati menyika yedu yeZimbabwe munhu womudzimai ane rudo munhu womudzimai anonzira vamungoni achitaura zvinomutsa achitaurawo zvinhu zvaka zvinoratidza kuti munhu uyu ane dignity ane respect kune vanhu munhu haudzi kutsira vanhu pasi uchitaura uchipopota uchidini sezvavari kuita izvi ndo zvamutsa zvinhu zvese izvi asi ndinofara nekuda kwokuti Mwari zvavanoita pavane time yavanozopindura vakadzi takachema ndofunga takaenda pamikanyi machechi dzakasema kana muno muuk nizi muuk ndiraichiremembe chechi yangu tichitsanya for 30 days chinhu ngatitsanyirei Zimbabwe tichienda pamutsanyi semadzimai tichimuka makuseni seni tichitsanya tichinamata every after every hour tichinamata nenyaya yezimbabwe nenyaya yekuti tiri madzimai nekuti chinonzi umai ndokunzinyika nekuti pasina amai pasina vana nemachinzido vanaani vaibingira ivo masoja vacho hapana nhingirimini hapana nyika pasina kana kunzi mai vakabereka munhu vakabereka Mugabe vakabereka isusu ana mai tine kodzero dzedu tine zvatinokoshawo kuti timire tichitaura nenyaya yenyika iri yeZimbabwe nhasi Zimbabwe yavo manii ende zvechokwadi baba Thomas Mapfumo vakaprofita kuti nyika iye yave mandembe ende zvishuwa nyika iye Zimbabwe
yavemandembe baba Mapfumo
rwakunyatsorikona manji zvakunyatsotanda kuti mandembe ayaye imagine asikana kuti unoti ungatumira mubereki wako mari kuZimbabwe kuti wamutumira mari kuti atinge chikafu mari yapinda wekutaurira kuti mwanangu handikwanisi kutora mari iyaiya nekuti iye zvinezvi ndikaenda ndikamuka kuseni kuti ndiende kunogarira mari imagine kunogarira palaini mari yako iri mubhengi kuti utore mari yako uenda palaini kumukira kuti uwane mari iyoyo odzoka hondi ndashaya orait chitorai neecopesi ecopesi chinotaura kuti tinobata 20% imandembe humbembe huyauya hwanyatsobuda zvino pachiko
aiwa tinokutenda ichaizvo
saka manje zvinoitika nezvekuti Mwari ka vapindura uye Mwari ezvinezvi hapana zvichaona zvinogadzirisika zvega bekause Mwari ndovapinda pachigaro
aiwa tinotenda chaizvo amai Muchemwa tinotenda chaizvo nokuti nguva dzedu ndodzadyana nasi tinotenda nekuti ndaida kuti mupinde because mabva manyora kuti hashtag madzimai ndazvifarira chaizvo saka tinokutendai
Aiwa, no problem, auntie. Maita zvenyu funge.
Okay, bye-bye. PJ, tine vamwe sister Patricia Madondo varikuti hashtag madzimai I am watching from Gaborone. Aiwa, tinokutendai. Sylvia Sunguro tirikuona arikuita happy dance. Ane emoji ye happy dance anzi isusu tirikufara. Tina sister yedu vari muno mu Washington tafadzwa Esnat Matinenga arikuti tirikufara. Hanzi, sisi marvelous tiri kufara. Hanzi na Bishop John Gwiriri, vanhu zvavari kufunga, handizvo. Bishop, dai manga muri kukwanisa kuti udza kuti ndezvipi chaizvo chaizvo. Nekuti tinoona kuti pane mabishop arimo imomo munhaurwana pamwe ndimi mumwe wavo. Nyorai namba ipapa tikufonerei mubva matitsanangurira kuti zvii chaizvo zviri kunyatsoitika. Zvamungade kuti vanhu vazive.
Tulotumisani Kumpo is watching. Steven Kumbudzi Malava, Sadek, just step back a bit because the time when we need them, they shut us out. So please, they must leave Zimbabwe. Mhloni Penny, utena when Mugabe, but Morgan Zuma did not interfere. So now he must do the same. Let the army sort it out. That Madara, we are tired. Umusa Mazibugo, uti watching, you say run back. Kulu must fall. Isikhathi manje is over. Omunye laye uthena nana yebo majaivana wahlabela la ingoma wathi lelizwe kalilamali ye kalilamali asisela imali
mavhela ha paka omanti wanzwa amai vatataura navo amai Stella vari iko ku UK vanga vari kuti chiri kunyanyo vanetsa ndechekuti kunyango vakakumbira vakatumira mari kuvabereki vavo PJ vari kutora nguva vachienda kuti kuti vatore mari vomboti okay ichaenda muiko cash votorerwa 20% saka vari kuti vari kuda kuti ivo zvinhu zvigadzirike munyika madzimai vari kushava vari kunze kwenyika tidzokere kumusha tinobatsira kuti nyika iyo igokwanisa kunge ichibuda zvakanaka sisi Hilda Nkomo ari kuti amen Zimbabwe iri kuuya shuwa hanzi vamukonori for peace and justice chokwadi ngachibude
saka vapinda muchirongwa vaya
ndinovaziva very very munhu mutatombotaura
passionate tatombotaura
dai tatikwanisa kuwana mukoma bishop bishop Gwiriri vanyora namba dzavo panapa vandikunzwa tanzi tina mukoma give more asi nguva yedu ndoyadyikanana tikakwanisa kuwana bishop vari kutaura ivo kuti ndifonerei zvingatinakire chaizvo handisi kuziva zvine zvipj kuti toita sei tobata here tibate bishop kana kuti tiombotaura namukoma give more noti nhasi achida kupa mukana
kumadzimai
mukoma give more tichakufonerai futi tinotenda mauya pachirongwa asi nhasi toda kumbopa mukana kumadzimai tinokutendai mukoma give more kuti mapinda pachirongwa
kodwa ke sifuna vesifazane namhlanje sifuna omama yeli thuba labo leli ngolesine kuphela lapha ngomvulo olesibili olesithathu olesihlanu kuyabe kungamadoda
hanzi na Caroline Chikodza tiri tisi smavelas mamborara here imi
hatina
tangatingora hope rugare
tangatingori pano mazuva mairi ese ende tiri kungoenderera mberi
kuenderera mberi
kusvika zvanaka
ende tinenge tichikutaurai zviri kuitika mukoma give more tinokumbira regerero asi nhasi tati ngatimbopai mukana kumadzimai vatati tiri kuda kutaura navo ndi Bishop John Gwirira vasi tichavatsvaga nekuti nhasi nemaprogramu ari kuenderera mberi saka mukupindana kwemamwe maprogramu tichakutsvagai kuti muuye munyatso tukuzo kuti zvamuri kuziva imimi zvisiri kuziviwa nevamwe ndezvipi tochingamidza zvema Liver Beach asi ari kuti watching from Cape Town Cape Town yakabata panapa hanzi na Hilda Nkomo Bishop please tipei pfungwa dzenyu tinzwewo veduwe kuti Bishop vangagona kunge vane imwe breaking news yatisiri kuziva Lucia Joe hanzi hi aiwa makadiko Priska Kanengoni watching from Gabs madzimai nhasi manyatsoti vaidza pana patiri kufara chaizvo hashtag madzimai saka pamuri ipapa mukakwanisa kuti dzvanyira pakanzi share tinobva tafara uye zvatisi kumboona PJ vanhu vari kutiona here kana kutinzwa hapana kana like hapana kana love ko zviri kufamba sei kupanapa Charity Machaya tiri kukuona muri kuti pfe saka hatisi kuziva kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete kana muri kutinzwa dzvanyai malaika yo tione kuti chokwadi tiri tese regai tichipedzisa kuverenga hanzi na Stanley Crocodile Sadak leave us alone we don't need your help Sadak vanenge vasikunyatsokuifarira.
Pamwe chete navazuma. Kanyana abantu abanengi vele hayi abayithakazeleli Sadak ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe. Bathi usasihlupheka sonke isikhathi sonke lesilali ngangenele. Liloke lisekelana lombuso wona lo khona. Ama like lawana lamaloku
ngisefulaya manje. Ringayibhokile ngaPJ vanhu vari ku Bishop vanhu vatoda kudzivandzi natsuva mchonga Bishop please please. Lucia jo want to come here kunzwa kuna Bishop. Aiwa tine namba dza Bishop. Tichavabata. Saka musane bore moyo and let Bishop tell us the breaking news na Boni Murombezi. Aiwa rambe makateya ipo pano nokuti tichadzoka zvenhasi tiri pano hatisikurara but
tisikurara
mugenezwa rakanaka. Thank you so much to all those who joined us today. It was open house for all the ladies out there. We wanted to hear your views and we thank everybody who was here with us. Please share, like, comment. I'm Marvelous Mhlanganya huye
na Praxedes Jeremiah Mbonga bonke umamdluli labo bonke aba Mrs Nkomo Praxedes Jeremiah.